Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi vanenge vakutoisa tingati muchirongo maemotions nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ningi. Asi iwo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana kavamwe toragwara rimwe chete rokuti takauyira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo.
Hurumende yapuwa nzambango padefinitions kuti iye zvino izvi mushandi ari kunonga susve nemuromo ndopavari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayidzi iyeyi kana mushandi wehurumende iyi nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakaakwa kare
hurumende yakwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu 1560 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 353,834. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatanhatu 606. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nevaviri 38,102 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 35,149. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukumbira ruregerero kubva kuruzhinji rwevanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Vachamisa vati vamwe vanhu mubato iri vanhu vanotsvaka upfumi vasina basa nezvido zvevanhu. Vachitaura panhepfenyuro yesangano reCenter for Innovation and Technology nezuro, vachamisa vakati bato ravo richazivisa nzira itsva ichashandiswa mukusarudza vanomirira bato iri musarudzo dziri kuuya. Vakati chinangwa chevamiriri vazhinji ndechekuchengetedza zvinzvimbo zvavo muparamende kana mumakanzuru, kwete kumirira vanhu, vachiti mitemo mitsva iri kugadzirwa nebato ravo ichaita kuti pasarudzwe vamiriri vevanhu kwete vamiriri vebato. Vanoti vakadzidza zvinhu zvakawanda kusanganisa kuti vanhu vazhinji vakauya mubato ravo havana kuuya kuzopindudza zvinhu asi kuzoshandisa bato mukutsvaka upfumi hwavo. Mashoko avachamisa anouya mushure mevamiriri vebato ravo muparamende nemumakanzuru vakadzikwa pabasa, vamwe vavo vachibuda mubato ravo kunopinda mune mamwe mapato. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vachamisa vakazviziva kare kuti vanhu vazhinji vari kushandisa bato ravo kutsvaga mari, vachiti kuvhuma kwavaita zvichabatsira bato ravo. VaNgwenya vati pane mutsauko mukuru pakati pevanhu vanomirira bato neavo vanomirira vanhu, uye kazhinji vanomirira bato ndivo vanosarudzwa kuchisiwa vanhu vane chido chekumirira vanhu.
Hachikwadi ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiririri maprimary relations pane zvizhinji zvinoitika. Unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee, dziri mumaprovincial committees, vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde. Zvosangana nokuti mubvunzo ndokuti iye muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa here basa racho. Saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira, ichokwadi ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa, vanovenikwa kuti vanokwanisa, vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kuita chioko muhomwe. Asi inyaya yakanaka, inyaya inotaurwa pasine mutauro, nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri, woona kuti muyasainiwa naST nasecretary general, muyasainiwa nachairman weprovince, apagara pane bongozozo panyaya dzenhingi dzemaprimary relations vawande.
Vavimbisavo kuti mukugadzirira kwesarudzo dzemuna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo. Zvingaitwa sei izvi VaNgwenya kuti zviitike?
Chiripo ndechekuti upenyu hauna kurongeka zvakadaro. Unoona kuti pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi. Kozouya pane vamwe vanhu vane zvipindi nokuti vahwandeka nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo. Haisi nyaya yekuti unokwanisa kunge uchitaura nezvazvo iko zvino sarudzo isati yatanga, asi kana yakusvika inenge rava bongozozo, vanhu vachitofa, vamwe vachitopisirwa dzimba. Saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu. Ndo vari kutaura navachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngati vasarudzi, asi nguva yacho dzimwe nguva inonge ichityisa vachivhunduka. Nevanhukadzi vanenge pane vanhukadzi vakawanda vatitoziva vanokwanisa, asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati, saka pachatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvivindi zvokudzidzisana nekudzivirirana kuti kana munhu anzi ngaange achimirira anengachimiri asingatye uye achiona kuti anogona kutsigirwa.
Kani kunzi masangana navachamisa, chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi?
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi, vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions, nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ndingi nandingi nandingi nandingi, asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa, vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana. Ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu, vanhu vanokwanisa, ngavarambe vari pamaprinciples ipapapo, nokuti pakasinonya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari right asi haadiwe nevanhu, tinozoruza. Saka ngavasatya kuti munhu anoruza nokuti anokwanisa, ngavazive kuti kana munhu atosarudzwa pachatoti ndiye munhu anokwanisa, autotsigirwa nepati. Uyu wangachinzi anofarirwa basa asingakwaniswe ngaangoiswa pasaiti, ngavaite maprinciples iwavo vawande.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vashandi vehurumende vanogara muzimbabwe vehurumende vanonzi vari kunyunyuta zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika kuzviuru zvitatu kubva muzana. Bazi rinoona nezvezvivakwa zvehurumende reNational Housing and Social Amenities rakazivisa kuburikidza netsamba yakanyorwa nemunyori mukuru webazi iri, Engineer Joy Pedisai Makumbe, iyo iri mumaoko eStudio 7, kuti mari itsva idzi dzaizotanga kubhadharwa kubva muna chikumi gore rino. Semuenzaniso, imba ine mipanda yekurara mitatu kana kuti 3 bedrooms iri mumusha unogara veruzhinji muguta yakakwira kubva pamadhora zana nemakumi mashanu emari yemunyika $150 kuenda pamadhora zviuru zvina zvine mazana mashanu emadhora emunyika kana kuti $4,500 pamwedzi. Mari idzi dzinosiyanavo zvichienda nekuti imba iyi iri muguta here kana kuti mudunhu. Vashandi vakawanda vehurumende vanosanganisira varayiridzi nevadhumeni vanonzi vari kuchema nekukwira kwemari idzi, izvo zvinonzi zvichamanikidza vakawanda kubuda mudzimba idzi. Studio 7 yakundikana kubata Engineer Makumbe kuti tinzwe zvizhinji, asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri richasiya varayiridzi vari kugara mudzimba dzehurumende vachitambura zvakanyanya sezvo vari kutambira mari shoma nechakare inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi.
Hurumende yakuwanza mbambo padevelations kuti yezvinezvi mushanda ari kunongasosve nemuromo ndopa vari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayiridzi iyeye kana mushandi wehurumende iyeye, nekuti hatione kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare nemidhuri nemari zvese zvakatovakwa kare mowedzera mari yekuti accommodation ngaikwire, nekuti kudai kwaitwa nehurumende zvinhu zviri kuitika hongu muyi yatingati government or institutional accommodation. Asi mukanozvitarisa nezvikoro zvinoti maticha anongobhadhira mari mishana zvakutonokwidzawo. Saka zvabva zvanevaredio dzemuHarare ekumabvuku ekumachipisa nekwese kune dzimba zvatora kuti gavhmendi yatanga kureva kuti nhanga nyaya yatoitwa vamwe vese kwanguva kuteera. Saka kureva kuti gavhmendi ndo yakutokurudzira vanhu kuti kwidzirai maroji anyu dzimba nepamusana kutoona kuti handifungi kuti munhu ari kuita zvinhu izvo ari kunyatsoziva kuti zvaari kuita ari kuruka uku ari kurudunura raita kunge bhasikiti ratiisraeri riri kugadzwa nebenzi.
Imi sesangano repiti yuzeti mune nhengowo dzakawanda here dziri kugara mudzimba dzehurumende?
Kana munhu achirovadembera achitaura chinhu chinoita kuti zvinhu zvinakire vanhu vese handigoni kungonangana nevamembers epiti yuzeti chete. Hongu tinavo varayiridzi vakadaro vamwe vanenge vari kuti vari kugara mudzimba idzodzo vamwe vari kugara mumaflats vamwe vari kugara kuti nepamushana wekuti vashandi vekutaura nezvavo vashandi vakawanda, saka vangave vashoma zvavo mamembers edu epiti zeti, asi nyange vakava mumwe chete kana zvatoomera iye zvaomera tese, nekuti pachirungu kutira zvinyanisa kuti ine injari to 1 is an injari to all. Even kanzi 90% yevashandi vacho varimo vakapuwa dzimba vanhu vezimuta, handimbonyara ari kura matikotaura kuti aiwa zvamakuti apa vamuturi ncube nevamwe venyu makutotikanganisira tese.
Mungataura zvikamu zvakakwidzwa nazvo here mitero yedzimba iyi?
Zvikamu zvacho zvakakura zvekuti tikuona imba yanga ichinzi yaita 112 bond yakwira kuenda ku7000. Dzimwe dzimba dzadziri kuma50 bond dzakwira kuenda kuma2000 kuma3000. Hongu mari iyi kana tichizitarisa imari yekuti vanhu vati but iwo ukachemera kuti waibhadhara $112 per room, asi ndozviripozvo kuti mari yatikutambiriswa haikwani. Saka kana kusiri mari yatotambirisa haikwani mochitiwedzera mari kuti matiwedzera mari kuenda pa2000 pa2000 paya makutora 8000 kureva izvo kuti mari yakuti makatiwedzera yacho mabva maitora futi mondipa neruboshwe moitira nerudyi. Saka makuwedzera ani mari yako? Kureva izvo kuti murayiridzi mabharani wekuzvitupa mari iyo yanga achiwana yamati mamuwedzera vamwe makoti ane kuseri kwemba makunwa muti guguku chiuya pano tipo imwe mari pamari yatakupai. Zvinoreva kuti urombo hwemunhu uyu watoitwa pachirungu tikatoti entrench.
Matanho apa hamuchatora sevashandi vehurumende?
Chinoti simbaradza ndichoi chekuti tatotanga pano tinoziva kumatrade union hatikoni kutora zvombo hatina futi ndotikatora futi hatina kutrena zvefuti tinotoita zvemuromo zvatiri kuita izvi tinoramba tichingotaura vachazvidzwa hongu vakazonorova bembera vachititukirira pamarayo asi vanenge vazvidzwa zvatiri kutaura. Lobbying
independent advocates nekuramba tichingodzokorora kuti zvatiwoitwa izvo handizvoba hatidaviri kuti vana vezimbabwe vakashandiswa nekutadza kugadzirwa zvinhu nehurumende inoti hurumende yavo kana hurumende iri yavo munangagwa inenge ine vanhu vanenge vane zvigananga mukati mazvo ngativataurire kuti purezidenti vanhu vete vamuri kutuma vamwe vacho vari kukucherera igomba tiri vana vezimbabwe vari kutaura kuti marenda avana kutitacha awandisa teererai zvitemo zvevana vezimbabwe
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare kubulawayo nestudio 7 mutauriri wezimbabwe parks and wildlife management authority zimparks vatinashe farao vanoti zvavari kuita zvekupa vavhimi marezenzi ekuuraya nzou mazana mashanu zviri pamutemo nekuti vakapiwa mvumo nesangano reconvention on international trade in endangered species kana kuti cites nyaya yekuti pane nzou dziri kuda kuvhimwa yakonzera kushorwa kwezimparks nemasangano akaita secenter for natural resource governance ari kuti mari yacho haipiwe nharaunda dzine nzou sezvinotaurwa nezimparks uye kuona dzimwe nzou dzichiurayiwa kunopa kuti dzisagadzikane mupfungwa zvinopa kuti dzide kuuraya vanhu mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vafarao
neurombo kuti vanoona nezvekutepfenyurwa nevamwe vanhu vakawanda wanda vatinofungidzira kuti vange vachitaura chokwadi chezvinenge zvichiitika munyika vanotora divi rekuda kusvibisa hurumende nesu tinochengetedza zviwanikwa zvemasango nemhuka hakuna chirongwa chehurumende chekuuraya nzou chisina kumbobvira chaitika kana chikuda kuitika mugore ra2021
asi mungajekesa here kuti zvinofamba sei kuti nzou dzivhimwe dzichiurayiwa
kubva mugore ra1991 bazi rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango renational parks rine atinotiwo maquota settings kana kuti mhuka dzinotenderwa kuvhimwa kana kuti kubviswa kana kuurayiwa kubva mugore ra1991 pasi pechirongwa cheCITES tinobvumirwa senyika kuvhima nzou dzingasvika idzo mazana mashanu saka pamakore makumi matatu apfuura gore rega rega tanga tichibvumidzwa kuvhima nzou mazana mashanu hapana chachinja
vavhimi vanongopinda mumasango tanga kupfuura nzou here kana kuti zvinofamba sei
dzinenge dzakura kana kuti dzinenge dzawandisa urongwa uhu hunoitwa mushure mekunge vanoona nezvekutsvagurudzwa nokuona kuti nzou dziri kugara sei dzinoitwa sei kuti dzirambe dzakachengetedzeka vagara pasi nevamwe vanhu vavanoseenza navo kuona kuti nzou dzatingabvisa kunzvimbo dzinochengetedzwa kumanational parks kana kuti kune imwe nzvimbo yevanhuwo zvavo maprivate players anonga achichengeta nzou idzi ingani dzatingavhima ndo panouya chirongwa chekuvhima nzou mazana mashanu
kuvhima kunowanzotanga nguva dzipi
pari zvino mugore rino ra2021 nguva yedu yekuvhima inotanga panopera kunaya mvura muna april matiri kusvika muna may ndo panotanga kuvhimwa kusvika mvura yazonaya zvakare kare yaimbotanga kunaya muna november izvo yakunaya muna december zvikubudikidzwa nekuchinja kunoita mamiriro ekunze saka zvinhu izvi zvanga zvichiitika kubva kare nakare sekutaura kwandaita kuti kubva muna 1991 taibvumidzwa isusu nanhasi tinobvumidzwa kuvhima nzou dzingangoita mazana mashanu ndo zviripo gore rino hapana chirongwa chehurumende kana chatiri kuita chekuuraya nzou
chii chinopawo kuti nzou idzi dziurayiwe zvinenge zvichinyatsofamba sei
dambudziko riripo nderekuti ratinogara tichitaura nderekuti nzou dzedu dzawandisa ndo saka muchiona dzinouraya vanhu dzinokuwadza vanhu dzinotokuwadzawo nechikafu nemiti kuna nahwange uku hakusisina nekuti nzou dzawandisa asi gore rino rakatipira zvikuru nenyaya yekuti hatisisinawo kana nepekutangira nenyaya yekuti vashanyi havasi kuuya tagara tinochema nyaya yekuti mari yatinowana imari inobva kune vashanyi imari inouya nenyaya yekuvhima ikoko
saka pakavhimwa mukapuhwa mari yacho inenge ichienda kupi
ndo mari yatinowana kuti kwanise kuti pane varume nevakadzi vanoswera vari musango nemazuva angangoita makumi mairi vachengetedza mhuka vanodawo chouviri vanodawo kubatsirikana asi hakuna kumwe kwatinowana mari kunze kwekuti tinge tati vanhu ngavauye vavhime vanhu ngavauye vashanye nyika yedu vaonewo vachitora mifananidzo zvinoita kuti nyika yedu ibudirire
mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvina bhizimisi vafarai jere nezuro vakaudza dare redzimhosva muHarare kuti havana mhosva munyaya yavari kupomerwa yekukonzera zesa kuti irasikirwe nemari inoita mamirioni matatu nechidimbu yemadhora ekuAmerica US$3.5 million. Herald rinoti vana vechikoro vaviri mukomana nemusikana vakarohwa nemotikari vakafa nezuro masikati muzvishavane. Vana ava vange vari vadzidzi zvishavane primary school uye mapurisa achiri kuedza kuziva mazita evana ava vachikurudzira vabereki vane vana vasingazivikani kwavari kuti vaende kuhofisi yemapurisa. Mudaily News mune nyaya inoti Gweta Ngobani Nyuwe vekuBulawayo vaenda kudare reConstitutional Court kunorwisa kuti bhiri reConstitutional Bill No. 1 risavhoterwa muSenate. Yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya uye tinzwe zvaativigira nhasi.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu. Tichatanga nekunzwa kubva kuna paDomingos Manise vari kumaputo parizvino asi vakatiza kubva kunzvimbo yeCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo parizvino.
Kakati kwenyu
kuri raiti, saka makazofamba sei?
Aiwa izvozvo ndiri kumusha.
Makafamba zvakanaka?
Aiwa ndakafamba zvakanaka shuwa.
Kuva mwama dzenyu dzimwe dziyedzanga dzasara uku kune hondo dzakazoita sei?
Dzese dzakakwanisa kubva uku kune hondo, dzimwe dzacho dziri kupemba. Kupemba kuri raiti because ndokucapital city yeprovinsi yeCabo Delgado, saka izvozvo haazviro zviri nani kubva musuya.
Kuva ivai vamaitaura kuti vekubudiriro makazombonzwa kubva kwavari?
Andisati because phone number dzavo hadzisukushanda kusvika izvezvi. Handizivi kuti chichakaitika kwavari.
Kune vamwe vanenge vari kutsvaga hama dzavo mukati chii kwavari?
Tinogona kutaura kuti pari zvino vaya vasati vakwanisa kudzoona hama dzacho azofoti pamwe ndio dzimwe dzacho dzakashaya because ka vanenge vari vapenyu phone number dzavo dzakushanda asi vasiri vapenyu namba dzavo hadzichashandi. Saka kana munhu asina kurasa fone anogona kukumbira kuti mumwe wachika ufona because network iripo pari zvino. Saka iripo network kudaro handichazivi kuti munhu ari kushaya hama chaizvo ka azofoti hama yacho ndiyo yakafa chaizvo. Kakasiwa zvakawandisa stereki.
Imi makationa vamwe here vakaurayiwa?
Chikwadi chakanaka handina kukwanisa kuona because ini ndakakwanisa kutiza. Saka nguva zvakatanga ini ndakaita se ndakatiza hangu. Saka munhu chaichaizvo kuona munhu akafa hautombozvimiriri kuona kuti uyu akafa uyu akamira sei. Tione munhu wako kuti haasi kuuya ndongo uri kufunga kuti ha uyu ashayika.
Ndinonzi Miriam Sonza, ndinogara kwaChihota. KwaChihota kunoku nenyaya yeCovid tanga takagara zvedu tisina chatiri kuita nenyaya yekuti Covid yanga yanetsa. Vazhinji vari kungorwara vachikosora. Sesu madzimai tanga tine dambudziko chairo rekuti vana vanonetsana mishonga mudzimba umu. Zvakawanda Covid yakativharira pasina kwatinoripota kuti toita sei nenyaya yemishonga mudzimba imomo nokuti tanga takavharirwa. Saka semadzimai tinongokumbira kuzveshuwa kuti dai manga matitirowo zvakanaka kuti chengetedza nekuti tumirowo zvinotinetsa. kuchengetedza nhamu chaiyo yezvekudya nhamu chaiyo yemari nekuda kwekuti kuno kuZimbabwe kutonetsa tiri pano pachihota ndopatiri
itizi mavhilasi makadiko nevateereri vose pachirongwa chikuru chine kufundisa mwoyo tinoda kuchema nezviri kuitika mukati menyika yemozambique zvino zvakaoma unofunga kuti ifirimu kauti muvhu izvozvino tiri kuchiika nokuti mapararira ari kuita vanhu kumozambique nenzira yekuparadzwa nayo haigamuchiki kuona vanhu vachiparadzwa nenzira dzinotyisa kana kunzwano kudzitaura zvino zvinorwadza kunenga dai mwari vakabatsira nokuti pasi penyika panyika papinda mhandu panyika papinda kuvhirimba takanga tichiona kurona tikwepo kurona ethiopia vanhu vachivhirimba nasuno tichiona zvekukari nakarona mapoko arame kana vapanduki vana aukaenda nezvimwe vapanduki vari kuramba vachimuka pasi pezuva zvinhu zvinorwadza zvezvikika kumozambique nekuti zvakaoma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri tinoziva kuti munoda kutumira maaudio enyu kuno semazuva ose tichakuzivisai kana zvose zvagadziriswa
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Michael Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira kupararira kwecovid-19 munyika tiri kutarisawo nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti constitutional amendment bill number 2 iro rinobatawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki nevanhukadzi munyika muri ezimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa manheru ano muineni Michael
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica kuswera mangwana musi wechina mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosvitsa zana remazuva kubva zvavakave mutungamiri wenyika vachitora chigaro ichi vaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji mazuva zana ekutonga kwavo asati apera mangwana chitatu vaBiden vachataura mberi kweparamende dzose mbiri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu vaBiden vakakwanisa kuita zvimwe zvezvinhu zvavakavimbisa vasati vave mutungamiri wenyika zvimwe zvavakavimbisa zvakaita sekubatsira vanhu nemari kuti zvivaitire nyore apo COVID-19 yakanga ichinetsa zvikuru izvi vaBiden vakakwanisa kuzviita muna zvita vakavimbisawo kuti vachakwanisa kuti vanhu vanoita mamiriyoni zana vabaiwe nhomba yeCOVID-19 vasati vapedza zana remazuva vachitonga izvi vaBiden vakazvikwanisa vakawedzerazve vachiti vanhu mamiriyoni mazana maviri vachabayiwa nhomba iyi mukati memazuva zana eutongi hwavo izvi vakazvikwanisa zvekare vaBiden vakavimbisa kuti vachashanda neparamende kuti zvikoro zvizhinji muAmerica zvivhurwe vasati vaita mazuva zana vachitonga izvi vakatadza kuzviita sezvo zvikoro makumi mana nematanhatu kubva muzana 46% zviri izvo zvega zvakazarurwa kusvika pari zvino vaBiden vakavimbisawo kuti America ichadzokera mumisangano yepasi pose akaita seWorld Health Organization nemamwe pamwe chete nekuremekedza zvibvumirano pakati peAmerica nedzimwe nyika apa zvimwe vakakwanisa kuita asi izvi zvichiri kuitika naizvozvo hatizivi maperero azvichaita vaBiden vakavimbisawo kuti pavanotanga kutonga vachaumba commission inoona mashandiro emapurisa nechinangwa chekuti mapurisa aite basa ravo zvakanaka izvi havasati vazviita ticharamba takatarisa zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero kubva kuvanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo hurumende yakwedza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka